mumwe mugari muHarare vaONG wayo vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa navaBiden zvakanakira utongi hwejekerere muAmerica uye zvinogona kuwedzera mukana wekuti bato ravo reDemocratic Party rikunde nekuti pane vamwe mubato iri vange vasiri kufara kuti vaBiden vapinde musarudzo idzi sezvo vakwegura.
Saka zvinoratidza izvo kuti vakoshesa nyika yavo kupfuura izvo zvido zvavo. Saka kumira kwavaita kwaratidza izvo kuti mutungamiri wenyika wega wega chinhu chakanaka kuti ukaona kuti handichakwanisi kuendera mberi womira zvako wosiya vamwe vanokwanisa vachienda mberi nebasa iroro.
Mutauriri wechimwe chikwata chebato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vati zvakaitwa navaBiden zvakanakira bato ravo uye zvinoratidza kuti mutungamiri anoteerera. Vaenderera mberi vachiti izvi ndizvo zvinofanira kuitwa nevatungamiriri vemuZimbabwe.
Zvakanaka zvikuru zvinokurudzirwa kana muno muZimbabwe kana ruzhinji rweZimbabwe ruchinge vati vamunangagwa ngavabve nechikonzero chimwe kana kuti chimwe chakasiyana nechimwe vanofanira kuteerera mashoko anenge ataurwa navanhu.
Mushandi mukuru mubazi rekubudiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vati vanotarisira kuti sarudzo dzekuAmerica dzichafamba zvakanaka pasina mhirizhonga sezvakaitika svondo rapfuura apo vari kumirira bato reRepublican Party vaDonald Trump vakapfurwa vari pamusangano wekutsvaga rutsigiro kuPennsylvania.
Vaita ndizvo zvinotenderwa neconstitution yavo havana kubunikidzwa zvinhu zvinotenderwa. Saka tinongoona masikuru akamarete kuti navarani vachifana nemutemo vakazoise
Mutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vaudza Studio 7 kuti vatungamiri vakwegura muZimbabwe neAfrica vanofanira kutevera gwara ratorwa navaBiden.
Tikazotarisa zvematongerwo chidzidzo chikuru chinofanira kutoitwa nokuti iko zvino mukaona kuti tina vamugamba vagara makore makumi matatu namanomwe kusvikira vava kuti
pane zvanotera
vatingatozivi kutoti vari kutotoropodza musangano wavo tikazoona kuti zvakazoitika izvozve. Saka iko zvino mazera anenge akura pabasa haachafaniri kuvapa.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia senda vaNS Mudzengi vati vaBiden varatidza kuti mutungamiriri anoisa zvido zvive ruzhinji pamberi pezvavo ivo pachavo sezvinoitwa nevatungamiriri vemuAfrica.
MuAfrica munomu ngatichenechedzei kuti zvakakosha kuti vechidiki vapindewo mumabasa outungamiriri. Zvakakosha zvekuti tive neandingati mainstitutions anotara kuti zvinhu zvinofamba zvakadai. Kana mutemo wenyika uchidai pova nemainstitutions anodzivirira kusatambwa-tambwa kungaitwa nemutemo wenyika.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Kazipa vati zvaitwa navaBiden zvaratidza kuti vanokoshesa nyika yavo. VaBiden vakazivisa kuti vari kutsigira mutevedzeri wavo amai Kamala Harris kuti vave ivo vachakwikwidzana navaTrump musarudzo yemutungamiri wenyika iyi. Gungano reDemocratic National Convention rekudoma zviri pamutemo achakwikwidza akamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika richaitwa kuChicago mudunhu reIllinois muna Nyamavhuvhu 2024. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.